Colombo, já eu estava a ficar junto com o Pinamçaruzo. Nasci só há 8 meses, 2019. Para já, Kawanda, já anda com a Ongorora. Já anda com a Ona, porque... Ai, estava a ficar em Nengueia, te famuquei. Panhaia de Saruzo, esse. Chego também, quando dá o torneio, acho. Desde que o Catarissa... Kuzvibata kwemapato akasiyana siyana vachiedza kupesa vanotarisira kuti vanga vavhotera zvanga zviine chiremerera panga pasina zvatinosimboona kune dzimwe nyika dziri muAfrica zvekunyanya kutukana zvekunyanya kurovana nezvimwe zvakadaro zvaenda zvichiitwa zviine kuremekedza chechipiri ndechekuti panhepfenyuro nemumapepanhau kuSABC chaiko chaiko unova mhepfenyuro yehurumende Democratic Alliance yaitoita kunge ndiyo bato riri kutonga nekuti yanga ichibuda kakawanda stereki papasina zviya zvekuti mapato anopikisa haaende pamhepo handina kuzviona izvozvo chimwezve chandakaona ndechekuti information yezvesarudzo yanga yakati jekerere zvekuti munhu wese aingobva atoziva kuti anofanira kuitei kunyaya dzekurejista kunyaya dzekuzonovhota nezvakadaro daro
tinoonawo kuti mukutsvagwa kwanga kuchiitwa rutsigiro nemapato akasiyana siyana vamwe vangu vachishandisawo nyaya dzekuti vemarudzi vekunze ndo vari kukonzera matambudziko akatasana nenyika munoona here zvichizoita kuti vavhoti vashandirwe pfungwa
kune kwazvichashanda nekuti iyo nyaya iyoyi nyaya yandikati nyaya ngaichinetsa kuzvira zvesouth africa kunyanya-nyanya avo vanogara kwandikati kumarocation vanenge vachiti aiwa zvavo zvekunze zvawandisa uye vari kurwidzana nesu panyaya dzemabasa nepanyaya dzezvinopiwa nehurumende zvakaita sezveutano nezvimwe zvakadaro saka inyaya inotobatawo kune mamwe mativi asi handione iri nyaya yekuti ingaite kuti bato riwane sapoti yakawanda sitereki
ndeyapi mapato amungati makuru musarudzo idzi
mapato matatu andingati makuru kunoti African National Congress iyo inotungamirwa navaRamaphosa bato rechipiri Democratic Alliance inotungamirwa navaMusimanyi bato rechitatu Economic Freedom Fighters inotungamirwa navaMalema asi ndikuona pachaita makwikwi pakati pebato rechipiri nerechitatu nekuti Economic Freedom Fighters aiwa vakashanda zvikuru mugadziri wesarudzo idzi.